Mukuru weHIV and AIDS and Tuberculosis Unit mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi vanoti hurumende haisi kufara nekusatambirwa kwechirongwa ichi nevanhurume vakawanda munyika. Dr. Mugurungi vanoti hurumende ichishanda nemamwe masangano akazvimirira pachirongwa ichi yaifunga kuti chirongwa ichi chichatambirwa zvikuru.
We are not happy with the response for male circumcision. We still feel that we can do better. We have only circumcised close to 8% of our target population, whereas we need to make sure that we go well beyond 85% of the target population. So there's need to work a lot.
Mukuru wesangano reUnited Nations Joint Program on HIV and AIDS muZimbabwe, kana kuti UNAIDS, Muzvare Tatiana Shomiliana, vanotiwo sangano ravo riri kunetsekana nekusatambirwa kwechirongwa ichi. Muzvare Shomiliana vanoti mari zhinji dzakanga dzawanikwa kuita chirongwa ichi dzakangogara sezvo chirongwa ichi chisiri kufamba nenzira yanga yakatarisirwa.
We need to talk more as stakeholders. We need to talk more within the Zimbabwean community, because the plan was, for instance, lastly, the resources were to do 100,000 circumcision. However, less than 50,000. And if we measure the end of the year circumcision, it was about 7% of the target, right? It was 7% of the target. And it's very low.
Muzvare Shomiliana vanoti ongororo dzakaitwa dziri kuratidza kuti dzimwe nguva chirongwa ichi hachisi kutambirika nenyaya yekuti pamwe hachisi kushambadzwa nenzira dzinokwezva vanhurume kuti vaende kunochecheudzwa.
The analysis is now ongoing. People try to understand why. What is going on? Do we target wrong people? Do we message wrongly? And yes, messaging was not completely right. People were saying, what is that? Be a winner, get circumcised. Winner in what? What is that I'm winning? The stakeholders, the professionals now look into how we can, what we can do. Part of our collective effort when we look at the combination prevention will be about looking into how we can increase the percentage of people getting circumcised.
Mukuru wa UNAIDS uyu anoti zvekare zvakaonekwa kuti vanhurume vati kurei ndivo vazhinji vevasiri kutambira chirongwa chekuchecheudzwa ichi. Muzvare Shomiliana vanoti zvirongwa zvekushambadza chirongwa ichi zvinofanirwa kuongorora zvine udzamu kuitira kuti pawanikwe nzira dzinotambirwa nevanhurume kuti vapinde muzvirongwa zvekuchecheudzwa.
Young people are more receptive, they are more responsive. Older people somehow are not so ready. Though you again probably know that the parliamentarians, the Zimbabwe parliamentarians against HIV, they last year got counseled, tested and circumcised. So and they this experience was quoted everywhere including in the internet at the International AIDS conference in Washington. So we do have champions, we do have leaders, we do have the work ongoing, but it does not get results that were expected, and very extensive consultations are underway to understand what can be done.
Dr. Mugurungi vanokurudzira vanhurume kutambira chirongwa ichi senzira yekudzivirira mukutapurirwa utachiona weHIV. Dr. Mugurungi vanoti zvakakosha kuti munhu wese muZimbabwe abatsire mukukurudzira kutambirwa kwechirongwa ichi.
And I'm encouraging all young men and women, mothers, fathers and everybody to encourage that young people get circumcised, because there is benefit not only for HIV but for personal hygiene and also for the prevention of cancers of cervix to young women. So we need to take up this and make sure that our young people are circumcised.
Asi kunyangwa hazvo chirongwa chekuchecheudzwa ichi chiri kukurudzirwa, zviripo zvinoratidza kuti zvirongwa zvekushambadza nyaya iyi zvinofanirwa kuve zvakasimba chaizvo kuitira kuti zvichinje pfungwa dzevanhurume muZimbabwe. Mumwe murume asina kudomwa nezita rake anoti anoona chirongwa ichi senzira yekushandiswa kwevanhu vatema mukuongorora mashandiro ekuchecheudzwa, nokudaro haana kupinda mazviri.
So I think it's something chavada kutesta kuona kuti how effective is it through using African countries.
Mumwe murume vaWellington Berry vanoti havadi kuchecheudzwa nenyaya yekuti vanoona chirongwa ichi chichifurira vanhu kuita zvinhu zvinovasiya panjodzi yeHIV and AIDS.
Handifunge kuti ndinokwanisa kuenda kundochecheudzwa nekuti One, zvino rwadza. Plus chechipiri zvinoita kuti vanhu vafuririke zvekuti kuzoshandisa protection kunonetsa nokuti vanhu vanenge vachimboti machances acho they are very low.
Asi havasi vose vanoona chirongwa ichi chisina maturo. Chimwe chizvarwa chemuZimbabwe vaMoses Mutema vanotiwo vakatambira chirongwa ichi nemaoko maviri.
Sekumotivitwa kwandakaitawo nedzidziso yandakawanawo kuti circumcision inoderedza kutapurirwa kweutachiwana hweHIV ne60%. Ndiri kuedzawo kuti vechidiki woseni ndivaudzewo maererano nezvakanakira kusikamusaiswa. Saka zviri kwavari mushure mekunge tataura kuti vasarudze nzira yavanoda seyandakatorawo.
Gore rapera hurumende yaive nechinangwa chekuchocheudza vanhurume vanosvika zana rezviuru, asi izvi hazvina kubudirira sezvo vanhu vanodarika zviuru makumi matatu chete vanosanganisira dzimwe nhengo dzeparamende vakapinda muchirongwa ichi. Hurumende inoti inoda varume mamiriyoni matatu vange vachecheudzwa muna 2015. Kuchecheudzwa kwevanhurume kuri kukurudzirwa munyika dzakasiyana-siyana nesangano reWorld Health Organization kuchinzi kunoderedza kutapurirwa kweHIV muvanhurume muzvikamu makumi matatu kubva muzana. Ndakamira chicho 7 muHarare ndini Sylvia Manika.